women's coalition in a Zakawanda Zairi Kuita, Samazira Munita women's coalition in an organization, Zira my individual, Saka as a collective through my different organizations, in a Zakawanda Zikita, Saka Batana awareness, initiative and gender based violence. Sima members of Zakawanda in a women's coalition, Wakakan Takwana, Kutsikirwa, Pamsoro Pays, Nishikita and Spotlight Initiative, Inoshanda, Soropo, the gender based violence. As a collective women's coalition, Sisaita Marali, Nima Province, Akasiana Sian, Kunoku Arari, 2nd of Tansua 3rd November, Musa 7th December, 10th of Flowers, Tino March at Chidinanza, gender based violence. Sarazaka Wanda Pinda Pamaretio, Chita Ranizazo, Uma newspaper to the Kuburis called Chita Ranizazo. Sakamunhu wese ane shoko rakanangana nekudzinaudza gender based violence panguva iyi.
Kushungurudzwa uku kunenge kuri kurangarirwa panguva iyi ndekwemadzimai chete here kana kuti kunosanganisirwa varume?
Kushungurudzwa uku kunongoreva kushungurudzwa kwakanangana nemadzimai zvese pamwe chete nevarume, asi kazhinji chinoita kuti tizvizonyanya kucherechedza vakadzi ndechekuti kazhinji kacho vakadzi ndo vanowana kushungurudzwa kukanyanya. Kushungurudzwa hongu iyi inonzi gender-based violence against women. But mukati mekushanda mabasa katinoita, kune vamwewo vanhurume vanosangana nekushungurudzwa. Asi tinonyanya kunangana nevakadzi nekuti ndivo vanonyanya kushungurudzwa.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kumadzimai nyanya zviri kuita kuti vawanikwe vachishungurudzwa panguva iyo ino?
Zvakawanda zviri kuitika mukati mekurarama kwemadzimai, zvinosanganisira magariro avakaita zvichiindirana ne zviri kuitika munyika medu nedzimwe dzakatikomberedza, dzekuti takangokura tichiudzwa kunzi varume vari pamusoro pemadzimai. Saka mukatarisa magariro iwawo, anoita kuti vakadzi vangoramba vachishungurudzwa, nekuti kana pakangova masimba ekumeka madhisizheni, masimba ekuita chinhu akange akawandira kune rimwe divi, zvinotoreva kuti rimwe divi rinenge raakushungurudzwa. Kushungurudzwa kuyeke kunenge kuri kwemhando dzakasiyana siyana, zvichida pamwe kutoshaiswa kana mari chaiyo chikafu chekudya mumba, zvichida zvinogona kunge zvichitozosvika pakurovana yatinoti physical abuse nezvimwe zvakadero. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichikonzera, asi nemagariro atakaitawo nyaya dzine chekuita nekuwana kana kuti ikonomi yedu, zvimwe zvezvinhu zviri kuafektawo futi magariro ari kuita vanhu munzvimbo dzavari kugara, nekuti munhu wese ari kumhanyira mari dzosiziyiwawo mashoma ari munyika. Saka zvinhu zvinokonzera kuti mukati mekugarisana mudzimba vaenenzi inogona kuitika, mukati mekugarisana nyange kungava kumabasa vaenenzi inogona kutowanikwa, mukati mekugarisana nyange mungava munyika macho vaenenzi inogona kuwanikwa.